boca, dry, dry, ue. Era uma boca, dry, dry, ue. Era uma boca, dry, dry, ue. Ue, 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 ue. Era uma boca, dry.
Zvitsatso zvakaitwa nemadhara gito itsi racho riri high kunge iko cash red so kakawanda kacho rine dry mouth they be doing drugs 24/7 tax ndivo vana vedu vatoona every day mu streets and it's crazy we can't help them say to judge vamwe but we feel offended kana zvakwatsiri vamwe vakatisa nzara vakaenda mhiri vamwe vakafarisa vakaita pamuviri asi penyu ivhiri zvinochinjwa faster faster nekadhiri ramba wakadranya jaja vakusii ufaro uchauya you won't drop it see ziva una judge saka pana fee ramba wakadranya wakusikanii